Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri kurume 5/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvinotorwadza zvikurusa kuti mutungamiri weAmerica vaTrump votaura zvinhu zvakadaro. Tichirangana kuti ko ivo pavakapinda kuita mutungamiri weAmerica vakapinda sei?
Nhengo yoZANPF yoshushikana nedanho remutungamiriri weAmerica vaDonald Trump, avo vakati nezuro zvirango zvakatemerwa vari muhurumende yeZimbabwe zvirambe zviripo.
I know kuti vanhu vari kutadza kuunderstanda kuti chiri kuita kuti Zimbabwe ive zvinezvi ive zvairi, economic zveZimbabwe dzidzikire, haasi masanctions ari kutaurwa. Icorruption nemismanagement iri kuitwa nevatungamiriri nemapoliticians ariko kuZimbabwe.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti kuparara kuri kuita upfumi hwenyika hakusi kukonzerwa nezvirango asi kuti zviri kukonzerwa neuori huri kuitika muhurumende yeZANPF.
Tinoramba tichishushikana nemutemo weguta reHarare wekuti pese panotarudzwa makanzelazi mumwe nemumwe wavo wemakanzelazi emuHarare ari 46 wanopiwa residential stands muguta. Asi ongororo yataita ndeyekuti kune vamwe vagarisa vari mukanzuru vazhinji wavo vane mastands anodarika mashanu nemabhizinesi stands. Inove nzira yavave kushandisa kutora nzvimbo dzese dzakasiyiwa munharaunda dzinogara veruzhinji.
Sangano reHarare Residents Trust rinoti riri kushushikana zvikuru nemutemo wemakanzuro wekupa pachena makanzuro amastendi edzimba nemabhizinesi. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakawedzera nezuro rimwe gore pazvirango zvakatemerwa vakuru vakuru vari muhurumende yeZANPF pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yava Emerson Mnangagwa. VaTrump vakati maitiro evanhu vari pazvirango izvi anokanganisa zvikuru kutonga kwejekerere, vakatiwo kodzero dzevanhu dzichiri kuramba dzichityorwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa. VaTrump vakati sarudzo dzakaitwa gore rapera dzaifanirwa kunge dzakapa mukana wekuti Zimbabwe ipinde munzira itsva ichipawo America mukana wekuti itange zvakare kudyidzana nayo, asi izvi hazvina kuitika. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi imwe nhengo yeZANPF uye vaimbova nhengo yaimirira bato iri mudare reNational Assembly vaJoseph Chuma vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti vaTrump havasi kuziva zvavari kutaura nekuti zvinhu zvinonetsa muZimbabwe hazvigoni kunge zvichigadziriswa nenguva pfupi pfupi.
Zvinhu zvinotorwadza zvikurusa kuti mutungamiri weAmerica vaTrump votaura zvinhu zvakadaro. Tichirangana kuti ko ivo pavakapinda kuita mutungamiri weAmerica vakapinda sei? Tinoziva tese kuti vaTrump vakabiridzira mai Hillary Clinton pasarudzo reAmerica rakaitika iroro. Isusu kunoku takaedza nemazvo for the first time muno muZimbabwe vanhu vakakampeina kusina mhirizhonga, vanhu vachibvumirwa kuenda kwese kwavanoda kuenda kune runyararo futi. Asi isusu kati tiri an underdeveloped country, zvimwe zvinhu zvaangasati zvanyatsogadzirika nenzira dzayo chaiyo. Saka zvinhu zvakazvidiwa panapa ndezvekuti dai hurumende yapiwa mukana kuti zvinhu zvigadzirise nemazvo, hazvigadzirike overnight ka. Ndosaka vanhu vakati Rome was not built in one day. Saka apa ivo kana vakudaro, it means kuti vava kutostatila havasitomboda kuona development nekubudirira kweZimbabwe, because Zimbabwe irikufamba mudirection chaiyo chaiyo yokuti tikuda kugadzira zvinhu. Although yes of course panogona kuita mashortcomings here and there, asi chikurusa ndechekuti effort yatakataisa
yanga ichioneka yanga iripo.
Asi haisiri America yega iri kuramba ichipamhidzira zvirango. Handiti kune UK vo ne European Union munozviona sei?
Anonoona problem iripo ka ndeyekuti vamwe vanhu vanoda kuda kutonga nyika dzisiri dzavo vechiisa zvizvaa zvinonzi nechitungu mapuppet government. Nyaya iri panapa chete inyaya yokuti nyika idzodzo dzauri kutaura dzagara dzinoda regime change. Zvavasingadi marevolutionary party nemarevolutionary movement avanoziva kuti ndo akavarwisa kuti vabude. Saka apa vakuedza kuti neback door vopinza marezhimu achadhenisa kumachuni avo ivo ivo voita madj isusu tichitamba nziyo dzavo.
Kana muchida kuti mudyidyana navo munodini kungoita zvamunotaura izvozvo kuti kudyidyana kwenyu kugoramba kuchienderera mberi?
Tiri kuedza nenzira dzese. Mutungamiriri wedu vamunangagwa vabuda vakaratidza nyika yese nevanhu vese kuti ivo mutungamiri akasiyana, mutungamiri anoda kuingenja nemunhu wese. Vari kuedza kuti aiwa ngatitauriranei even papoint yokuti vakatoti aiwa vanhu vese even macandidates ese akaluza maelection uyaititaurirane tiwake Zimbabwe tiri tese. Saka this shows kuti hurumende inoiyi nemutungamiri wacho vamunangagwa vari kuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Nhengo yeZANU-PF vaJoseph Schumer vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata sachigaro weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vazvidzi yaruzvidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Danho rakatorwa navaTrump nezvuro ndinoona riri danho rakanaka chaizvo. Danho rinenge richisapota zvizvarwa zveZimbabwe. Ndinoziva kuti vanhu havasi kunyatsounderstanda kuti kana vachiti masanctions ariko kuZimbabwe akamira sei. Masanctions ari kuZimbabwe, they are individually targeted sanctions. Masanctions ekuti maindividuals ari kuZimbabwe vari mutungamiriri vari mupolitiki vashaye mukana kuita mabhizinisi avo ivo kana kuti vashaye kuita mari kunze kwenyika, because vanga vachiti vakaita mari vanonodhibhoza kunana Switzerland. Ndo masanctions ari kuvaafecta ivo as individuals. I know kuti vanhu vari kutadza kuunderstanda kuti chiri kuita kuti Zimbabwe iye zvinezvi ive zvairi, economic dzeZimbabwe dzidzikire, haasi masanctions ari kutaurwa. Icorruption nemismanagement iri kuitwa nevatungamiriri nemapoliticians ariko kuZimbabwe.
Kune vamwe vanoti izvo zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji, imi hamusi kuzvionawo here izvozvo?
Zviri kurwadza veruzhinji veZimbabwe haasi masanctions. Zviri kurwadza veruzhinji muZimbabwe icorruption nemismanagement, sekutaura kwandaita. Ikonomi yedu iri kudzikira nekuti vatungamiriri vari kuZimbabwe vari kukundikana tungamira kana kuronga mapriorities avo, ekuti kunyange vakawana mari ngatiti kwatengeswa fodya kana kwaitwa sei, mapriorities avo haasi yekufunga munhu ari pasi, ndeyekuzvifunga ivo nekuti vanotanga vonotenga motikari vasina rodhi yekuti motikari iyo ifambe.
VeZANU-PF vanoti izvo vamunangagwa nehurumende yavo vanofanirwa kupiwa mukana, nokudaro zvirango zvavakatemerwa izvi zvinofanirwa kubviswa. Imi munoti kudii?
Mukana wakawanda zvakadii? Mukana wawakawana izvezvi vaane gore vari pautungamiriri, asi hapana chachinja. There's no freedom of expression. Vanhu vachiri kungosungwa, vanhu vachiri kungorohwa, vamwe vanochiri kungourayiwa. Saka chenji chaiye hapana.
Kune vakavanda varuzvidzo vanoti izvo nepamusana pekuti izvo America yakatemera zvirango kuvakuru vakuru vemuZimbabwe nemadzisahwira avo ndizvo zvinhu zviri kuita kuti izvo zvinhu zviome muZimbabwe. Imi munovapindura muchiti kudii?
Handizvo, ndinozviramba nokuti America pari zvino is one of the countries dzakatomhanya pakati Zimbabwe yaita nzara, vakaisa mari yakawanda chaizvo. Iye zvinezvi mari dziri kuiswa neAmerica kuti nyika ibatsirikane imari yakawanda chaizvo. Izvi dzimwe dzemari dzacho ndo dzimwe dziri kutoabhuzwa, hatiti kuzopedzisira dzaenda kuna end user, hachisi chokwadi ichocho.
Veruzhinji vanganzwise sei kuti America iri kubatsira zvakanyanyisa Zimbabwe pane zvirango zvogara zvakataurwa izvi?
Kumbirieetaii chekuti muZimbabwe muve nefreedom of expression, muZimbabwe muve nemahuman rights anotenderwa. Pari zvino vanhu havasi kukwanisa kuteerera education chaiyo iri kuitwa. Unoteerera ZBC chete, hauna imwe redio yekuti uteerere uzive the other side. Unenge uchingotaurwa zveZANU chete. Izvozvo ndozve zvimwe zvinhu zvatiri kuti dai zvanga zviripo vanhu vaikwanisa kudzidziswa kuti no, masanctions ari paya haasi masanctions ekuti maindividuals asafe. Masanctions, maindividual targeted sanctions ekuti vanhu vari pautungamirira vachinje maitiro avo.
Sachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vazvidzairu zvidzo vachitaura vari parunare vari muguta reColumbia kuOhio kuno kuAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na445 pm kusvika na515 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Regai timbotarisa misoro yenhau dziri mumapepa nhau anhasi. Totanga nezviri munewzimbabwe.com. Bepa nhau repadande mutande iri rinoti mumwe murume wekumarondera ari panguva yakaoma zvikuru zvichitevera kubondera kwaanonzi akaita motokari yaaityaira kumotokari dzemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga. VaDavis Chiwawa vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekutyaira vasina kuzvibata. VaChiwawa vari kupomerwa mhosva yekubondera pamotokari yaive pamberi pemotokari dzaifamba navaChiwenga musi wa23 mbudzi gore rapera. Bepa nhau reHerald rinoti gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vari kuramba vakatsika madziro vachiti mari yemabond notes haina kukundikana sezvo kubudirira kwayo kuchionekwa nemari yekunze yakapinda munyika. VaMangunjwa vakataura mashoko aya nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemari. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau repaindaneti reNewswire. Bepa nhau iri rinoti komiti yeparamende inoona nezvemari yakapa bhanga guru renyika masvondo maviri chete kuti ripe komiti inotungamirwa navatendai biti veMDC mazita evanhu vose vanodarika chiuru chimwe chete vakatadza kubhadhara kuRBZ bhanga iri mari yechikwereti icho chakazopedzisira chabhadharwa nebhanga iri. Chikwereti ichi chinodarika bhiriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru zvemadhora iyo yarakabhadhara muna 2015. Tombonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Aya mashoko anoratidzira maonero enyu semagariro enyu nemafungiro enyu kwete semafungiro eStudio 7.
Mangwanana kanaka, muri yose Zimbabwe mukasei ndiritwa mufundisi Richard Moyo South Africa. Ndikutaura nhau yatanzwa yanga ichitaurwa paStudio 7 nezuro manheru naKirimu Dzamiri nadhokuta vaitaura naye pamusana pekuti varume vanofanira kuti vauyewo navo vaitewo zvefamily planning vaitwe maoperation. Inhau isina kumira zvakanaka. Inhau inorema, inhau inonetsa kuti vanhu vakawanda vagamuchiriso chakafanana ichocho. Tinoziva kuti vanhu vanoita kuti vadzivirire zvekubereka zvino zviri easy kuvanhu vechidzimai, ino kana uchinzi varume vauyewo navo vaitwe maoperations. Saka kududzira kuti zvinodudzei, zvino vanokurevei pakurarama kuvanhu, nokuti nozoti vakadzi zviri izi kuvadzimai vanoenda kumazuva varume vaende kumazuva kududzira kuti inhau yakaoma iyoyo icharoema kugamuchira kaushagona kutambudza vanhu vazhinji kuti kachinge enda kunditwa operation ndisaita vana zvozodipaya saka inhau yandinoona samufundisi zvimwe zvimwe zvinhu zvinouya zvichida kuti zvibatsire vanhu zviri nhau isina kumira zvakanaka.
Hey, hello Studio 7 guys, how are you? Mr. Tanonoka, muri seiko? Tiri raiti. Tinofara zvikuru nemumashoko enyu amuri kutipa. Ndoda kucontributawo pane nyaya dzamuri kutaura idzi zvekuti ava Joseph Chuma ava hapana zvimwe zvavangataure. Munhu anongotaurawo zvake achingodzivirira vamunangagwa. Otherwise munhu anongoda kuhora mari akango achingotaurawo zvaanongotaura hazvina mafekisi zvaari kutaura nekuti vamunangagwa ndo vari kukonzeresa zvese izvozvezvi. Vamunangagwa vachibva kwavanga vaenda kuoutuko vakaa vachimanya vachiti vakuya kuzogadzisa nyaya dzezimbabwe asi pakadaro vamunangagwa hapana zvavakaita vakauya vakatanga kudzivirira vachamisa kurufu vamutukudzi hapani chakavakaita vanhu vari kungorohwa nokukanganisika vese vachienderera mberi takawana masoja ndaakadzivirira vachamisa kuti vasaende kumariro kwamutukudzi pane chekuita kune hondo kwava kune hondo iri kumariro kwamutukudzi asi ndovakazvikonzeresa ivavo vamunangagwa izvozvo vanhu vari kungorohwa nanhasi vanhu vari kungochema asi vozobvunduka nenews dzavanzwa kusky news vakubvunduka nezvekunze asi zviri mukati havasi kubvunduka nazvo vana vezimbabwe vari kungochema vari kutaura asi ivo hapa zvavari kuita izvozvo zvese zvinongoratidza kuti vamunangagwa ndo vari kutuma zvese vanhu vakashokeka zvete nokuwina kunga kwaita vachamisa saka tokumbira zvikuru vamunangagwa ngavanyari nezvavari kuita vasaite kunge vari kuudzwa nevanhu vekunze asi vari kuudzwa nevanhu vemuno hapa zvavari kuita tinokumbirisa zvikuru kuti ngavagadzise kwete kuti ZANUPF tikati ZANUPF teti tokanganisa nokuti ZANUPF haina munhu anoansa inoanswa nevanhu vakawanda asi kuti munhu ari kuzviita zvese ndivamunangagwa ndiye mutungamiriri wenyika ndiye muridzi wemasoja ndiye muridzi wemapurisa saka tokumbira ivo vamunangagwa kuti vagadzise nyaya dzemunyika ezvemasoja akungowanikwa pese pese chete panotengeswa dhiziri vanenge varipo papambu chaivo vanenge vakamira kumasoja ukaenda pa panotengeswa zvokudya pane masoja kwaenda kumusika kune masoja vari kutsvakei ndovari kukonzeresa zvese saka tokumbirawo vamunangagwa kuti vabvise zvisezvo ndatenda ndini John ndiri kugokwe
kusara semhuri yezimbabwe vachamisa zveshuwa havarege kukudzwa tovada kudii tovada chaizvo handina hangu lamake from josa vachamisa ngavaende mberi avo vamonzora vambomira patominotevera tozovapinza kunozona vambotimire bunyana.
Halo, makasimba here apo pastudio 7. Ndambobvunzeni kuti MDC ichatonga rini? Yatanga kuhwina since 2008 kusvikana nhasi haisati yatonga. Apo vanhu vanoivhotera every time inavaenda again. Saa iri kutadza here kana kuita zvinoita iye vanhu ZANUPF?
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi vanobatsira pasi rose vakabatwa chibharo vari muhotera yemujuba kusouth Sudan vanoti hurumende yava Salva Kiir iri kuzvidza chikumbiro chavo chekuti varipwe. Vashandi ava vakabatwa chibharo nemauto emusouth Sudan vari paTerrain Hotel muna Chikunguru 2016. Varayiridzi vemuIran vatanga kuratidzira kwavo kwechina kubva muna Gumiguri gore rapera vachiti vanoda kubhadharwa mari dzakanaka uye kuti mashandiro avo agadziriswe. Vari kudawo kuti vamwe vavo vakasungwa vaburiswe muusungwa. Topedzisira nekutarisa zvaitika muSyria. Mazana nemazana echikwata chevarwisi veIslamic State pamwe nemhuri dzavo vatiza mudunhu riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva mumusha weBaghouz vachitora mukana wekumbomira kurwisana nemauto ari kutsigirwa nemauto ekuAmerica ayo anga akomberedza nzvimbo yekupedzisira ine varwisi veIslamic State. Makateerera kuStudio 7 ane mimangwanani ano muchirongwa ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi maviri nevatatu vakafa munjodzi yedutu mupengo pamhepo nemvura mumatunhu eAlabama, Florida, South Carolina neGeorgia nemusi wesvondo. Vamwe vanhu vakakuvara zvakaipisisa apo dutu mupengo iri rakaputsa dzimba uye kutakura motokari. Dutu mupengo iri uyezve pari kutyirwa kuti huwandu hwevanhu vakafa munjodzi iyi huchawedzera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti bazi ravo rinopa rubatsiro richapa vanhu vose vakawirwa nedambudziko iri. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye vachidzidzisa paDevry University muOhio muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo padambudziko iri.
Aya matambudziko anokonzerwa nekunyanya-nyanya yavanoti climate change yekuti kwava kunyanya kupisisa zvokuti matambudziko akadai acharamba achiwanda kwokuti kana mvura yakuuya kana mhepo yakuuya inouya yanyanya kusimbisisa chaizvo chaizvo nokuti pasi pakunyanya pakuramba pachipisa zvakati nyanye-nyanye nokuda kwezvatinoita isu vanhu kuenvironment yedu. Pazha apa tirasa marara tichiita vutsi hunobuda mumaindastiri hunobuda mumota zvose izvo zviri kunge zvakuenda zvakundovhiringa mweya ya pasi apa nezvinouyisa mvura zvozouya zvanyanya kusimba zvokuti zvinouya zvichikukura dzimba zvose namatambudziko iwayo zvakukonzera futi madrauts aya zhara dzaakuitika dzakawandawanda kwete muno muamerica chete asi kunzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose muchaona pamwe kuri kunyanya kupisisa stereki kana kwava kutonhora pamwe kwotonhora chaizvo zvakaita gore rino ratinoona tikatarisa matv eamerica kuna ana arizona kuna ana california kuna matutu namatutu ichando chavasina kunge vamboona. Saka zvinokonzerwa nokuda kwekupisa kwakuva kuri kuita iko climate change yaakuchinja iyi.
Totarisa zvakaitika kualabama uku takaona kuti dzimba dzakanyanyobatwa nedambudziko iri ndedziya dzekuti vanhu vanogaramo dzichikwanisa kuti dzichifamba zvakare kana kuti dziya dzatingati mamobile homes. Sei zvichidaro?
Mamobile home aya dzimba dzisina kunyanya kusimba dzamatirera dziya idzokuti inogona kufambiswa kunoesa pamwe yofambiswa kunoeswa pamwe saka idzodzidzo ndidzo dzinokasira kukurwa ingava nemvura inenge iine mhepo yakanyanya kuwanda-wanda asi handidzo dzoga dzinokukurwa kana nyangwe dzimba dzezvidhinha chaizvo nokuti dutu iroro remhepo yakasimba iyoyo hapana chinomira pamberi paro pedutu iroro saka handi mamobile homes chete anokukurwa namastorms akaita saiwayo asi kuti mamobile home ndo anotanga kuenda nokuti haana kusimba haana kunge akagadzirirwa kuti angagara kwenguva yakareba panzvimbo idzodzo saka zvinobva zvakuvadzisa vanhu nzvimbo idzodzo dzagara dzadzisingamboiti zvakaitika izvozvi zvezvemadutu mupengo yemvura iyo ine mhepo iyi zvaakutanga kutoitika mazuva ano aya ndosaka tichiona kwava kuina mamobile homes iwayo asina kunatsosimba aingogara vanhu vachifara.
Asi tichitarisa mamiriro ezvematongerwo enyika muAmerica hapana kakuwirirana panyaya yamuri kutaura iyi yekuvandudzika kwemamiriro ekunze nekuti tinonzwa marepublicans achitaura zvimwe madhemokrats achitaura zvimwe.
Iya zvinoitika ndozvokuti mupolitics munonyanyo kupindiridza nyaya dzemabhizinesi dzofumizvi kana munhu achiona sokuti kuramba zviri kuitika zveclimate change ndo kunonyanya kumupa mari namabhizinesi ake ndo kwaanoendera ikoko kana munhu achionawo kuti aiwa zvinoita kuti ndiwane bhizinesi rangu risimuke ndiwane mari ndo zvokuti kwaita climate change asi chokwadi chaicho chiripo ndo chatiri kuona kachi vari kuramba vari kungorambawo havo asi chokwadi chiri pachena handi kutanga kwematutu emvura iwaya anokukura muno muamerica zviri kutowanda gore negore vanhu vachifa vakawanda gore negore kwete muamerica chete asi kunzvimbo dzakasiyana siyana saka kungoramba uku kunoitawo vamwe uku kurambawo zvavo pamwe vakavanda nenzira yemari yokubhizinesi uku kana nyangwe iye asina bhizinesi asi vamwe vari kubhizinesi razvo zvokuramba uku zvinovafumisa vanobva vamupa mari norweseri dzokuti akambere voti iweenda unotsika madziro kana pasvika pane zvakati kuti hakuna zvinhu zvakaita saizvo nyangwe izvo zviriko saka ndopatiri kuona apa kuti ruoko rwemari urwo ruri kuita kuti vamwe vati hazviko iyo evidensi iripo inoratidza kuti ndo zvazviri kuita izvi.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio kuno kuAmerica. Vanga vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi munyaya dzenziyo tiri kukupakurira ikambo kalena jizakata. Game changer. Chenja mumanzi wa mukoma Leonard Chakata uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo yeZANU-PF yochochikana nedanho remutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vakati nezuro zvirango zvakatemerwa vari muhurumende yeZimbabwe zvirambe zviripo. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti kuparara kuri kuita upfumi hwenyika hakusi kukonzerwa nezvirango, asi kuti zviri kukonzerwa neuori huri muhurumende yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai mangwanani ano, ndini Ray Choto ndichiti ngatisangane zvakare manherano tichikupai nhau dzeStudio 7.